manera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musuwe muvhuro nyamavhuvhu 9/2021 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa wovedzera nemamwe mavhiki maviri chirongwa chekuti vanhu vagare mudzimba senzira yekurwisa denda reCOVID-19. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu makumi manomwe nevana vakafa nechirwere cheCOVID-19. Uwandu unosanganisira vamwe gumi nevatatu vakafa muHarare nemusi wemugovera vakanonokwa kuziviswa. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vatungamira nyika mukucherechedza nekuremekedza magamba akafira nyika kumarinda eHeroes Acre. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC Alliance vaNelson Chamisa votaurawo neStudio 7 nezvezuva remagamba. Masangano akawanda oshora zvikuru nyaya yekufa kwemwanasikana ane makore gumi nemana achisununguka kuchechi yechipostori kubocha kumanikaland. Sangano remisa Zimbabwe roendesa kunongorora sarudzo dzekuZambia chikwata chenhumwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vawedzera nemamwe masvondo maviri urongwa hwekuti vanhu vagare mudzimba kana kuti lockdown. Mumashoko atapiwa mvumo nebazi rezvekuburiswa kwemashoko vaMnangagwa vati kunyange uwandu hwevari kubatwa nechirwere ichi huri kudzikira vanhu vakawanda vachiri kufa.
The increase in new cases per day has gone down considerably in the past 2 weeks, even to less than 10%.
Wandu wevanhu vari kubatwa nechirwere ichi wadzikira zvikuru mavhiki maviri adarika. Mune mamwe matunhu, wandu uhu watodzika kusvika pazvikamu gumi kubva muzana. Uyu munongedzo wekuti tiri kukwanisa kurwisa chirwere ichi, asi chiri kutishungurudza ndechekuti wandu wevachiri kubatwa nechirwere ichi uye vari kufa huchiri pamusoro zvakanyanyisa pane zvatiri kutarisira. Nekuda kwechikonzero ichi ndokusaka tave kuwedzera nguva yekuti vanhu vagare mudzimba nemamwe mavhiki maviri. Ndinokurudzira mose kuti muteedzere kurudziro dziri kupiwa kudzivirira kupararira kwechirwere ichi.
Mashoko emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa atapiwa mvume yekushandisa nebazi rezvekuburiswa kwemashoko. Zvichakadaro, bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu makumi manomwe nevana kana kuti 74 vakafa nechirwere cheCOVID-19. Wandu uhu unosanganisira vamwe gumi nevatatu vakafa muHarare nemusi wemugovera asi vainge vasati vaverengwa. Izvi zvasiya vanhu vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira vave zviuru zvitatu nemazana mapfumbamwe kana kuti 3900. Vanhu mazana mana nemakumi matatu nevanomwe kana kuti 437 vakabatwa nechirwere ichi zvasiya vabatwa nacho kubva zvachatanga kupararira vave zviuru zana negumi nezvitanhatu zvine mazana matatu nemakumi maviri nevanomwe kana kuti 116,327. Vanhu chiuru chimwe chete nemazana mana negumi nevatatu kana kuti 1,413 vakaporawo nezuro zvichisiya vapora vave zviuru makumi masere nezvisere zvine mazana masere nemakumi maviri nevapfumbamwe kana kuti 88,829. Vanhu vabayiwa nhomba yekutanga vave miriyoni imwe chete nezviuru mazana masere nemakumi matanhatu nezvina zvine mazana maviri nemana kana kuti 1,864,204. vanhu vabayiwa nhomba yepiri sezviri kukurudzirwa vave miriyoni imwe chete nezviuru makumi maviri nezviviri zvine mazana matanhatu ane gumi nevasere kana kuti 1,022,618. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuitira kuti chirwere checovid-19 chisaramba chichipararira zvakanyanya. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti vane urongwa hwekuti nyika isimuke kubva mumadhaka mairi vachiti vakafa muhondo yerusununguko vakafira kuti munyika muve neugaro hwakanaka. VaMnangagwa vataura izvi nhasi pamarinda anovigwa magamba enyika pamhemberero dzezuva remagamba. Thomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
Vachitaura pamhemberero dzezuva remagamba paHeroes Acre nhasi, vaMnangagwa vati hurumende yavo iri kushanda zvakasimba kusimbaradza upfumi hwenyika pamwe nenyaya dzebudiriro matunhu ose munyika. Semuenzaniso, vaMnangagwa vati hurumende yavo iri kushanda zvakasimba kuvandudza nyaya yedzidzo pamwe nekugadzira migwagwa yakawanda munyika. Vati kunyange Zimbabwe yakatemerwa zvirango, hurumende yavo ine tarisiro yekuti upfumi hwenyika huchasimukira vanhu vagodya huchine mukaka.
Our liberation heroes and heroines saw a well-funded enemy with sophisticated weaponry and they said themselves, we will fight them, we will not give in, we will overcome.
Magamba edu enyika yechirume nechikadzi vakaona muvengi aive nemari yakawanda uye aive nezvombo zvemhando yepamusorosoro vakazviudza kuti tichavarwisa uye hatizi kuzokanda mabvumo pasi tichakunda. Uye naizvozvo semagamba anhasi muvengi wedu inamo nzara chirwere uori pamwe nekufa nekunonoka kwebudiriro tichabudirira uye tichakunda. Ngatirwise iwo tigokunda munyedze budiriro neupfumi pasi pehurumende chipiri.
Zvichakadai mutauriri weMDCT vaWitness Dube vati kunyange hazvo vachicherechedza kurwirwa kwakaitwa nyika kuburikidza nehondo yechimurenga, zvimwe zvezvakarwirwa nevarwi vehondo zvinosanganisira nyaya yekucherechedzwa kwekodzero dzevanhu hazvisati zvagadziriswa makore makumi mana nerimwe nyika yawana kuzvitonga kuzere. VaDube vati vamwe vakafa vachirwira kuti munyika muve neutongi hwejekerere pamwe nekucherechedzwa kwekodzero dzeveruzhinji vakaita sevaimbova mutungamiri weMDC Mushakabva Morgan Tsvangirai nevamwe vanofanira kuitwa magamba enyika.
Vatsvangirai nana Inats Chitsa nana Gertrude Mthombeni ndevamwewo vakazosimuka kuti vazame kuti vaone kuti nyika inodzokera pakunge yakasununguka panyaya dzehuman rights. Saka vanhu vacho ivavavo tinoona sekuti vanhu vanokodzerawo kuti vaite manational heroes.
VaMnangagwa vashandisawo mukana wemhemberero dzanhasi kupa menduru kune vamwe vakarwa muhondo yerusununguko vakaita sava Josiah Tongogara, vaAlfred Nikita Mangena, amai Jane Ngwenya avo vakashaya svondo rapera, vaAbraham Kiwane nevamwe kubudikidza nebasa guru ravakabata kuti nyika iwane kuzvitonga kuzere. Menduru idzi dzapiwawo mamwe masvikiro akafa nguva yechimurenga chekutanga anoti mbuya nehanda nasekuru Kaguvi. VaMnangagwa vapawo menduru kune vamwe vakashanda zvakasimba kusimudzira nyika pamwe neraramo yevanhu nyika yawana kuzvitonga kuzere, uye vanhu ava vanosanganisira vaJohn Maluzo Ndlovu avo vakarwira kuti vakarwa muhondo yerusununguko vapiwe mari dzemudyandigere, gurukota rezvemitambo netsika muzvare Kesi Coventry nekukunda kwavakaita mumitambo yemaOlympics pavakanga vachiri kuita zvekutuhwina, uye mudzimai wavo amai Auxilia Mnangagwa avo vari kutenderera nenyika yose vachibatsira vakwegura vanotambura pamwe nekudzidzisa veruzhinji nezvedenda recovid-19. Mhemberero dzanhasi dzaitwa paine vanhu mazana maviri chete vanga vakakokwa senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19. VaMnangagwa vashandisawo mukana uyu kukurudzira veruzhinji kuti vabayiwe nhomba dzecovid-19 kuitira kuti nyika yose izvidzivirire kudenda iri. Vati hurumende yavo icharamba ichitenga nhomba idzi kusvikira vanhu vose vabayiwa. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba idzi kuvanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu zvitanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndimi Thomas Chiripasi.
zvichakadaro mutungamiri webato guru rinopikisa reMDC Alliance Nelson Chamisa vabatanawo nenyika mukurangarira magamba ehonde yechimurenga vachiti zvido zvavo zvekuti vanhu vasambunyikidzwe zvizadzikiswe muZimbabwe yakasununguka. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vachamisa.
Zuva remagamba izuva rakakosha zvikuru, zuva ratinoremekedza apo tinotarisa hama dzedu magamba akatisiya nemapenyu vakarwira nyika kuti ive nerusununguko. Asi isu mukunzwisa kwedu tichikoshesa magamba, tine kuti tine chidokwairirwa, chido kana kuti chinangwa chekuti dei mweya wegamba waramba uri munyika, wekuti taida rusununguko, taida one man one vote, taida kuti vanhu vange vane ivhu ravo, taida kuti vanhu vange vane rusununguko rwakakwana, pasawana anorohwa nenyaya yematongerwo enyika, pasawana anosungwa nenyaya yematongerwo enyika, pasawana anonyimwa mbeu nenyaya yematongerwo enyika, pasawana anonyimwa fertilizer kana anotorewa umambo ushe kana usabhuku nenyaya yematongerwo enyika, pasawana anombunjikizwa kuitwa semusuwa wesadza unosvinyangwa muruoko. Tine rudo, tine rugare, sarudzo dzisabirwa, vamwe vachibira nhingi kana kubira nhingi, avhoterwa ngaatungamiri asina kuvhoterwa ombogarawo pabhenji akamirira vamwe kuti atambe, wotura defu wawana simba wodzoka mundima wobata gejo, nyika ichirima, nyika ichikunda.
Kuri kuti masarudzwa, pane urongwa here hwamuinawo wekuti magamba angarangarirwa sei vachamisa?
Tine urongwa hwakadzama hwekupindura nekushandura zvinhu. Chokutanga, tiri kuti muhurumende yatinoita kutungamira itsva iri kuuya muZimbabwe itsva yatiri kuti New Great Zimbabwe Plan, tinenge taakuti instead yokuti pangova nezuva reHeroes panenge pane mwedzi wese uchiitwa zvakasiyana siyana, zvidzidzo, mitambo munharaunda, mumhuri, tovawo nemukana wekuti mhuri dziremekedzewo kana magamba emhuri, tozongova nezuva rimwe chete ratinozova nekupemberera kwakakwana munhu wese ari pamwe chete takutarisa magamba enyika. Asiwo tichitarisawo mawo veterans edu.
Zvii zvamunenge muchitarisa apa?
Nyaya yechikafu, mararamiro avo, kubata kwavo. Hatingaiti mawo veterans anononga sosve nemuromo achidya nhoko dzezvironda. Mawo veterans vana Chimbwido vese vana Mujibha havasi kubatwa zvakanaka. Ini chandichaita semutungamiri nebato randotungamirira nehurumende yandinoda kutungamira yemunhu wese inosanganisira vari kuZANU PF, vari kuMDC nekumapato matsva mamwe achauya, tinenge taakufamba nechinhu chimwe chete tichiremekedza magamba edu. Tiri kugadzirirawo kuti dei tafambisa nyaya dzokuti tive nekupuhwa kweuchapupu menduro kana kuremekedzwa kwevanenge vabata zvakanaka kunyaya dzezvemimanzi, vanenge vabata zvakanaka munyaya dzezvemitambo, vabata zvakanaka munyaya dzezvemunharaunda dzakasiyana siyana, munyaya dzezveutano, kudzidzo. Totarisa kuti mahiro havasi vekupolitics chete, mahiro munhu wese anenge achishandira nyika. Tova nenational merits and awards inopuhwa kune maZimbabwens anenge aita zvakakosha. Chitatu, isu tiroda kuti tive neLiberation Museum.
Inenge iri yei?
Nzvimbo ichavakwa ine tsanangura zvenhoroondo yehondo, zvenhoroondo yerusununguko, zvenhoroondo yekwatakabva, heritage site.
Mutungamiri webato guru rinopikisa reMDC Alliance vaNelson Chamisa vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Masangano anorwira kodzero dzevanasikana nemadzimai uye bazi reUnited Nations vari kukurudzira hurumende kuti iferefete zvakasimba nyaya yemwanasikana ane makore 14 Memory Machaya akashaya achisununguka ari pane imwe nzvimbo inonamatirwa nevekereke yechipostori kubocha mudunhu reManicaland. Kunyange zvisiri pamutemo, dzimwe kereke dzechipostori dziri kuroodza vana vasati vabva zera. Gurukota rinoona nezvemadzimai amai Stembiso Nyoni vakurudzira kuti nyaya iyi iongororwe, vakashora zvakanyanya chiitiko ichi. Mumashoko kuvatori venhau, United Nations yati mwana mumwe chete pavatatu muZimbabwe anoroorwa asati abva zera, ikakurudzira kusimbaradzwa kwemitemo nedzidziso kuti izvi zvisaramba zvichiitika. Vamwe vanhu vari kunyorawo tsamba yenyunyuto pamadandemutande inonzi hashtag End Child Marriages Now and hashtag Justice for Memory. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vauza Studio 7 kuti mapurisa vanoda nguva chete asi vari kuferefeta nyaya iyi. Mukuzeyane zvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vanotungamira sangano rinorwira kodzoro dzemwanasikana kumaruwa Rosaria Memorial Trust. Varizve mumiriri weAfrican Union pakodzoro dzevana mukuedza kupedza nyaya yekuva manikidza kuroorwa vasati vabva zera. Amai nyaradzai gumbo nzvanda.
Chekutanga ndechekuti tiri kushungurudzika kurwadziwa nekushatirwa nenyaya yekufa kwaMemory Machaya, nekuti inyaya yagara irimo munyika yatanga tisingasumudzire musoro zvakakwana zvakasimba. Mhosva dzakaparwa apa dzakawanda. Mwana uyu mwana mudiki zvekuti kutanzi aita mimba mwana akatobatwa chibharo, mwana akaroorwa zviri kunze kwemutemo. Toziva kuti mutemo wedu wenyika hautendedze kuroora, kuroodzwa nekuroorwa kwemwana asati asvika zero. Uye mwana uyu akafa firo isina tsarukano, isinganyatsonzwisisika kuti akafa sei. Saka pari zvino tarisiro ndeyekuti hurumende iferefete nyaya, igosunga vese vane chekuita nemhosva dzese dzakaparwa vanhu ava vagove pasi pemutemo, sekuti hatingave nyika inoraramwa yekuti vamwe vanhu havaremekedze nekukoshesa mutemo wenyika.
Muri kufara here nekuongororwa? Muri kufara here nekuferefetwa kuri kuitwa nyaya iyi nemapurisa kusvika pari zvino?
Hongu, mutauri wekumapurisa vakabuda vachiti vari kuferefeta nyaya iyi, asi haisi nyaya yekuti ingada kunzi inoda nguva kuferefetwa. Sekuti mwana paakazvarwa panozikamwa vabereki vake, vanozikamwa. Munhu waakanga achigara naye achinzi ndiye wakamuroora anozikamwa. Kushiraini kwacho kwaakaenda akafirako akavigwa kunozikanwa. Saka isi nyaya yekuti inganzi inonetsa kuferefeta, inyaya inongoda kuti mapurisa ape nguva yakakwana nekuchimbidzika kuitira kuti tigadzika nehana senyika. Izvi hazvisisiri zvekungoti mwana akafirwa nevabereki vake, asi isu senyika maziso edu ese atova kubasa riri kuitwa nemapurisa.
Bazi rinoona nezvemadzimai raburitsa mashoko nhasi richishorawo nyaya yekufa kwemwana uyu. Mazviitambirawo sei semunhu anorwira kodzero dzevanasikana?
Hongu, tiri kugamuchira statement yapiwa naminister vanoona nezvekuenzaniswa kwemukana pakati pemadzimai nevanhurume munyika, Minister of Women Affairs, vachipa nemashoko akasimba zvikuru kuti nyaya dzegender based violence, kumbunyikidzwa kurepwa kwevana nechild marriage dziri kunze kwemutemo. Izvozvo tazvitenda.
Mumiriri weAfrican Union pakodzoro dzevana mukuedza kupedza nyaya yekumanikidza kuroorwa vasati vabva zera, amai nyaradzai gumbo nzvanda, vari parunhare kwaMurehwa naBlessing Zulu Studio 7. Sangano reMedia Institute of Southern Africa kana kuti MISA ratumira chikwata chenhume dzinobva kunyika dzakasiyana-siyana kuZambia kunoongorora sarudzo dzichaitwa munyika iyi musi wa12 Nyamavhuvhu unove musi wechina svondo rino. Chikwata ichi chichange chichitungamirwa nasachigaro weMISA mudunhu rekuChamhembe kuAfrica, uye variwo zvakare sachigaro weMISA Zimbabwe vaGolden Maunganidze vachitsigirwa nenhume dzinobva kuTanzania, Mozambique pamwe neMalawi. Mukuru weMISA Zimbabwe vatavani moyo vanoti chikwata ichi chichange chichiongorora mafambisirwo esarudzo chakanangana nekufambiswa kwemashoko pamwe nekushanda kwevanofambisa mashoko kwakasununguka. Vamoyo vanoti zvinenge zvaunganidzwa nenhume dzeMISA idzi zvinozosvitswa kumasangano anoti reAfrican Commission, reSouthern African Development Community kana kuti SADC, reAfrican Union pamwe nereUnited Nations. Ngatinzwei vachitsanangura.
Ichokwadi musangano mukuru weMedia Institute of Southern Africa unotekeshera muChamhembe cheAfrica watumidzira nhume dzavo kunyika yeZambia kuti vange vachindoongorora kuti sarudzo idzi dziri kufambiswa sei, maenderano nekubatwa kwekufambiswa kwemashoko kana kuti kutepfenyurwa kwawo kana kushanda kwawo pamadande mutande nezvakamatenderedza.
Nume idzi dzabva kunyika dzipi vamoyo?
Nume dzatumirwa dzinobva kunyika dzakasiyana siyana muchamembe cheAfrica dzichimirira musangano wedu weMediation of Southern Africa. Nume idzi change dzichitungamirirwa nasachigaro wemusangano weMediation of Southern Africa vachivaiwo vanomirira musangano uye zvine kutaurira vaGolden maunganidze vachange vachiperekedzwa na muzvina womwe weMisa Southern Africa. Musvara Kitomari vanovaiwo sachigaro weMisa Tanzania vachaperekedzwa zvakare nava Fernando Gonzalez vachange vachibva kunyika yeMozambique vachabunga vachitsikirwa zvakare namuzvare Mumba vanenge vachimiririra muzvare Teresa Ndanga vanovaiwo sachigaro weMisa Malawi vakadaro vachange vachiperekedzwa nevano vaitira basa musekretariat vachinge vachitungamirirwa navana vamachazi kuti vabate basa zvine udzamu.
Ndeekutanga here akakuti sangano renyu reMisa ringe richiongorora sarudzo?
Akasike kutanga kuti Misa itumire nhume dzayo. Kubva Misa ichitanga mugore ra1992 kuNamibia raive basa rayo rekutumira nhume idzi. Asi zvamunoziva kuti pakamboita kanguva kekuti tasingachadaro nekuti tatangopindwa nenjodzi dzekuti muzinda wedu wanga wambongeukamhina.
Mapedza kudaro, zvii zvamunozoita nezvamunenge mawana musarudzo iyi?
Tapedza kudaro tinosvika patinondoherengedza zvatinenge tawana mukufamba kwebasa iri tochigadzira rwaro ratinotiro post election report. Rwaro rundo rwatinondosvika tichigogodza pamasuo eSADC, pamasuo eEU, pamasuo eAfrican Union, pamasuo eUnited Nations tichiti ndo zvatakaona kuti zvakaitika musarudzo dzeZambia. Chii chavanofarwa kunge vachikomedzerwa kuti vaite kuti tisumudzire kufambisa kwakanaka kwesarudzo dzemusouthern Africa nemuAfrica chekerere? That's why maona tasumudza nhume dzine mutsindo.
Avanga vari mukuru weMisa Zimbabwe vatabani mwoyo vari parunare muHarare neStudio 7. Chirongwa chekudzidzisa vanhu nezvekukosha kweutano hwavo munguva yekurwisa kupararira kwedenda reCOVID-19 chiri kutarisirwa kupetwa nhasi muGoromonzi mudunhu reMashonaland East, iro riri kunzi nebazi rezveutano rine vanhu vashoma zvikuru vatambira kurudziro yekuti vabayiwe nhomba yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. MuGoromonzi, vanhu vanodarika zvikamu zvinomwe kubva muzana kana kuti 7.5% ndivo chete vabayiwa nhomba yeCOVID-19 kechipiri. Iri idambudziko riri mumaruwa akawanda zvinonzi nenyanzvi dzeutano zvakonzerwa nekusanzwisisa uye zvimwe zvitendero zvinonzi hazvidi kuti nhengo dzazvo dzibayiwe nhomba. Dambudziko iri rakapa kuti muzinda weSweden muZimbabwe uumbe homwe yemari yekudzidzisa vanhu nezvekodzero dzavo munyaya dzezveutano muchirongwa chiri kutungamirwa nevePopulation Services Zimbabwe neveAdult Rest Clinic matunhu ose emuGoromonzi. Sangano rePSZ riri kutenda kuti pachine mutoro pakukurudzira vanhu kuti vabayiwe nhomba yeCOVID-19, asi rinoti riri kufara kuti vamwe vashoma vechitendero chechipostori vave kutambira chirongwa chekubayiwa nhomba. Kirimudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Mai Fungai Muraga vanotungamirira chikwata cheEmergency Response Team musangano rePopulation Services Zimbabwe vari kwachinamhora kuGoromonzi mudunhu reMashonaland East vanoti vagari vemudunhu iri vave kuziva kuipa kwedenda reCOVID-19 kunyange hazvo vazhinji vavo vasiri kutevedzera kurudziro kubva kubazi rezveutano nesangano reWorld Health Organization.
Nharaunda ino yechinamhora tirikuona kuti vanhu vazhinji vari kuziva kuti COVID-19 iriko, but chiripo ndechekuti havasati vachinja unhu hwavo kuti vapfeke mamask, kuti vamaintain kuti vasange vakaungana vange vakaparadzana, havasati vatanga kuita that behavior.
Vanoona nezvekukurudzirwa kwezvirongwa zveutano vari health promotions officer vari mubazi reutano vaIsrael njera. Vanoti vari kushanda nezvikwata zvakasiyana siyana kuti vadzidzise vanhu kusanganisira vechipostori nezvekukosha kwekubayiwa nhomba yeCovid-19.
Ichokwadi dambudziko iroro riripo. Tiri kusangana nevatungamiri vedzisvondo dzakasiyana siyana. Isu Ministry of Health tine hutungamiri hwenharaunda. Hutungamiri hwenharaunda hunosanganisa masabhuku, hunosanganisa hutungamiri hwemachechi, hunosanganisa hutungamiri hwematongerwo enyika. Vamwe vanenge vachida kunzwisisa, vamwe vana kansela vaiva, nokuti ndo vamwe vatungamiri vanenge vachipa ruzivo kana kuti vanenge vari mifananidzo yekuita zvinhu zvinodiwa. Saka tinenge tichisangana navo ivavo vachienda mumadzisondo imomomo vachinovataurira nekuti tingadzivirira sei kupararira kwechirwere ichochi cheCovid-19 nenzira yekubayiwa nhomba yeCovid-19.
Vanomirira nezvekushambadzirwa zvine chekuita nezveutano vari Choice Champion musangano
The Population Services Zimbabwe
vaElton Kambarami vanoti havasi kungokurudzira vanhu kuti vabayiwe nhomba chete asi kuti varapwewo zvimwe zvirwere zvakaita seHIV, AIDS nekuronga mhuri munguva inenge ichinzi vanhu vagare mudzimba kuedza kudzivirira kupararira kwechirwere cheCovid-19.
Tikutarisa kuti denda reCovid-19 paratanga rakabvisa vamwe vanhu munzvimbo dzavanga vachigara. Vamwe vanhu havachakwanisa kunge vachiwana mari dzavaimbowana kuti vakwanise kuwana zvinhu zvinenge family planning. Tine matimu anofamba achipinda munharaunda dzakasiyana siyana. Sekuno kuGoromonzi kune emergency medical response team yedu iri kupinda munharaunda tichiita kuti madzimai vari kuda kuwana nzira dzekuronga mhuri vakwanise kuwana rubatsiro irworwo.
Vanoona nezvekuenzaniswa kwemikana paka tipe vanhu rume nemadzimai musangano reAdult Rape Clinic amai Pepiswe Muranda vanotiwo vari kushandawo pamwe chete nesangano rePopulation Services Zimbabwe vachidzidzisawo vanhu nezvekuipa kwekubatwa chibharo kwevanasikana nemadzimai vachikurudzira vanhu kuti vamhanyare nyaya idzi.
Vana vadiki ndovazhinji vanobatwa zvibharo, vanobatwa chibharo nevanhu vari pedyo navo. Tiri kufamba nedingindira rinonzi #73 kungwarira maawa 72. Tinokurudzira kuti kana zvaitika munhu ngabva ataura ipapo.
Kunyangwe hazvo vamwe vakuru vemachechi vari kuramba kuti nhengo dzavo dzibayiwe nhomba, mukuru weZion Christian Church Bishop Nehemiah Mutendi ndivo
mumwe mukuru wemakereke
makuru munyika vakaudza nhengo dzekereke dzavo kuti anenge asina kubayiwa nhomba yeCovid-19 haapinde mumagungano avo kana pasina tsamba inoratidza kuti vakabayiwa. Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vaudza Studio 7 kuti chirongwa chekubaya vanhu nhomba chiri kufamba zvakanaka uye vanotarisira kuti hurumende ichagona kuzadzikisa shuviro yavo yekubaya nhomba vanhu mamirioni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kirimu Dzamiri.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Bache livestock na 8 p.m. tiri kutarisa dambudziko rechirwere cheCovid-19 zuva remagamba uye makwikwi achangopetwa eTokyo 2020 Olympics. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kuStudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.